Mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare edzimhosva Mai Elizabeth Gwaunza vati vachazivisa mutongo wavo panyaya iyi munguva inotevera yavasina kutara zvichitevera zvasvitswa mudare iri nhasi nemagweta emativi ose. Magweta vamupungu Valav Momaduku naAdvocate Lewis Uriri vaudza dare kuti vamupungu vari kushushikana zvikuru nemutongo weHigh Court uyo vakati vamalava vaende pamujandigere. Magweta vamupungu audza dare kuti mutongo uyu unofanira kuraswa uye hauna simba sezvo uchifanira kutanga watambirwa neConstitutional Court nekuti une chinangwa chekusandura bumbiro remutemo wenyika iro rakapaswa neparamende rikashandiswa nemutungamiri wenyika kuwedzera nguva yavamalava pabasa. Vamaduku vaudza Studio 7 kuti sei vachiti mutongo weHigh Court unofanira kuraswa.
Chakaraswa neHigh Court ndezvekuti zvanga zvakaitwa naPresident zvanga zvichiri mubumbiro remutemo pakaitwa amendment number 2 here. Amendment number 2 yakapaswa neParliament. Saka iyo amendment number 2 haisati yaraswa nedare. Saka ndiyo mutemo wenyika kusvika yabviswa. HIGH COURT yakaita sekunge amendment number 2 haiko ndozvayakakanganisa. Uye seHigh Court havana simba rekuti mutemo whether weConstitution kana umwe mutemo havana simba rekuti mutemo iwo hausi mutemo pasina zvatongwa nedare reConstitutional Court. Makota ane mastage hawo. Kune High Court, kune Supreme Court, kune Constitutional Court. Saka mbumbiro remutemo rinoti iro Constitutional Court ndiyo yega court ine simba rekuti uyu mutemo haushandi.
Kunyange hazvo vabvuma kuti mutongo weHigh Court une chinangwa chekusandura bumbiro remutemo, vange vachimirira sangano remagweta echidiki reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vaAndrea Dracos vati vamupungu havakodzeri kunge vari pamberi peConstitutional Court pamusoro penyaya yavamalava nekuti havana kunge vari munyaya iyi payakanzikwa kuHigh Court. Vatiwo havana kuratidza zvikonzero zvinogutsa kuti nyaya yavo ikwanise kunzikwa nedare. Asi vamaduku vati vamupungu semunhu wese munyika zvikuru sei zvizvarwa zvezimbabwe vanokodzera kuenda kuConstitutional Court kana vaona kuti bumbiro remutemo rave kutyorwa. Mukuru weHuman Rights NGO Forum vamusakika havana kuenderera mberi nenyaya iyi zvichitevera kuraswa nedare iri kwechikumbiro chavo chekuti vatongi vedare iri vasanzwa nyaya iyi sezvo vakadomwawo pamutongo weHigh Court. Gweta ravakika vanobvo chinanu vaudza Studio 7 kuti vaona pasina chikonzero chekuti vaende kudare nhasi sezvo vachine pfungwa dzekuti vatongi ava havakodzeri kunzwa nyaya iyi.
Vakika vanga vasina kuya kudare nhasi nekuti nyaya yavo hombe yanga iri pakuti vatongi vanga varipo nhasi havakwanise kunzwa nyaya yavo nekuti inyaya imwe chete yavanga vari cited kuHigh Court. Nokudaro vanenge vasingakwanise kupa mutongo uri fair. Saka ndo ega issue yanga inayo panyaya yevatongi vanhasi. Saka dare parakarasa chikumbiro ichocho chekuti vatongi ava vazvibvise musakika anga asina kukwanisa kuraisa anything else nekuti ndicho chikuru issue yanga iripo yanga inayo.
Vamalava vakanzi nedare reHigh Court vaende pamujandigere zvichitevera kusvitsa kwavo makore makumi manomwe musi wa15 Chivabvu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nguva yavamalava pabasa nemakore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment number 2 Act iyo iri kunziwo nevamwe yakatambirwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.